manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 12 2020. Makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wekutanga ndamadzimai wangu ne first born yangu ine 24 years ne second born ine 21 years ndo vari kurwara.
Nhasi tine hurukuro navasosa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus pamwe nemudzimai wavo nevana. Mukuru munyaya dzezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti kugadziriswa kweWilkins Hospital kuchabatsira kurwisa chirwere checoronavirus zvakanyanya. Vatendi vakawanda pasi rose vopemberera kumuka kwaJesu vari mudzimba nekuda kwechirwere checoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose huri kuramba huchikwira. Mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention, anoti vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave kudarika zviuru zvinomwe nemakumi mana. MuZimbabwe mashaya vanhu vatatu pari zvino uye vanhu gumi nevana ndivo vabatwa nechirwere ichi. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwemumwe murume muHarare neZuro. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica ichiteverwa neEgypt neAlgeria. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchikwira uye wadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe. Vanhu vafa vave kudarika chiuru zana pasi rose. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose. MuZimbabwe sepasi rose vanhu vari kurudzirwa kugara mudzimba. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika gumi nevana, vana vavo ndevemhuri imwe chete inogara kuruwa. Mukuziya nyaya iyi tabata vasosa kudya avo vakabatwawo nechirwere ichi vaenda kuDubai chikapararirawo kune vamwe vemhuri yavo.
Ndoda kutenda His Excellency our President vamunangagwa ne hurumende yese vakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumuri. Vakamira neni chaizvo that giving me all the support yandiri kuda. Even my doctors, ndirotenda zve ma doctors ese achitungamirwa na Dr. Jones wesito Farare vakandibatsira chaizvo. They come kumba vachizotona kuti tiri kunzwa sei, kana paine any medication yetu iri kuda tovaudza votigira, kana paine zviri pane pari kudzimba vatinovaudza vouya. Madoctors they are coming every day. Saka ndinotenda through the Minister for Health nekuri rubatsiro rwarutipa zvekuti we are recovering very well. Tinotenda Mwari naizvozvo.
Ko hurumende pane rubatsiro rwairi kukupaiwo here panguva yakaoma kudai?
Ndoda kutenda His Excellency our President vamunangagwa ne hurumende yese vakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumuri. Vakamira neni chaizvo that giving me all the support yandiri kuda.
Mungatsanangurawo here ukama hwenyu nevanhu vose ava vakabatwa vaine chirwere checoronavirus?
Wekutanga ndamadzimai wangu ne first born yangu ni 24 years ne second born ni 21 years ndo warurwara
ko kana muchirapwa muri kumba zvinenge zvichifamba sei vana chiremba vanenge vachiuya here kana kuti vanenge vachitaura nemi nepa video pangava pa Skype kana kuti pa nharembozha
atutenda chaizvo ne kuda kwebasa rauri kuita vana madoctors anouya pamba because isusu were locked in hatusu tendro kubuda paye adipedu nekuda kwekuti hatusu fanhota kutapudzira chirwere ichi kune vamwe saka tiri pamba pedu saka vanouya madoctors anouya every morning vachicheka kuna asi kuti tiri sei havambofoni they vanongouya every day vachicheka kwatiri kuti vaona kuti pane rurwara here pane any medication irudiwa here vachititarisa
asi mungaziva kuti makabata chirwere ichi sei chaizvo here munombofamba here muchienda kunze kwenyika uko
inini ndinobasa rangu ngere ndinotengesa macomputers nemafoni saka ndinomaorder ku Dubai saka ndanangoenda as usual kuno order but unfortunately ndakangonoitwa ndizivi kuti ndakasanga ndakaita munyama papi kuti mumashops here mandinotengera kana kuti ndakachibatira mundege here handizivi kana kuti mumarestaurant here pakudya handizivi asi ndadzoka after 3 days ndipo ndakatanga kunzwa pahuro nekupera simba nemusoro waitema chaizvo ne the following day ndanda kunzwa kupera simba nemusana wakubata saka ihosha inovaya paralyza mabody parts akati wandei at the same time
vasosa kudya avave kunaya muchure mekubatwa nechirwere checoronavirus vachitaura vari parunare kuruwa tichaenderera mberi nehurukuro yedu navasakudya mangwana hurumende iri kuenderera mberi nekugadzirisa zvipatara zvechimbi chimbi zvinorapa vanhu vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus matunhu ose kunyange hazvo vakawanda vari kuti hapana zvikwanisiro kuzvipatara zvikuru zvopa kuti kurwisa chirwere ichi kunetse chimwe chipatara change chichigadziriswa chazovhurwa ndechewilkins hospital icho chakafira mutori wenhau zororo makamba akatanga kufa nechirwere ichi muzimbabwe mushure mekunge adzoka kubva kunew york kutanga nhasi hurumende yange yatiwo chipatara chemupilo hospital kubulawayo chinenge chava kukwanisawo kuvheneka utachiwana hwecoronavirus mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru webazi rezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi ava vanotiwo pane zvakawanda zvavakadzidza kubva mukufa kwakaita vazororo makamba uye vapedza kugadzirisa chipatara cheWilkins
kuva kuti building yacho yange yachimbogadzirwa kuti inge ichikova pane chimwe chimanho chekuti kana ukanga wapindore mumahuzoita kunge usiri pachipatara building yagadzisaka pari zvino taakuisa zvekushandisa imomo maventilator mibhedha yaintensive care toisawo mamonita acho zvichikwanisi kunyatsoshanda zvakanaka vana chiremba vatinyatsoona munhu ari uko iye vari uko vachiona kuti ari kuita sei asi basa rakaitwa zvakanaka chaizvo tiri kutenda vakatibatsira
ndaanani vakakubatsira
vakati wande infrastructure sprucing up yekuti mushandike vanga vari machina vati mukati maventilator mibhedha yeICU mabackup yesolar yemvura vanhu vemazimbabwe nari kungouyawo vamwe vakabva neuku vamwe vari kuya neprotective equipment vamwe vari kuya nechinafu chevashandi vamwe vari kuya saka vakangoti wande wande tichazonyatsoburitsa ndikara taona kuti tiri kuita sei nechirwere
makakwanisa kuona maventilator mangani manje nekuti akambonzwa kuti kwanga kusina kakana imwe chete
sofa tine 5 but takapromiswa mamwe akati o
pane imwe nyaya yavazororo makamba Dr. Chonzi yekuti kunenge kwanga kuchinzi kuchipatara kwanga kusina zvikwanisiro vana chiremba vaka zoramba kuvabatsira makazviongorora here izvi
tiri kutarisa nokuti ese panoshayika munhu hapashayikwe muroyi asi pamwe pacho ndepekuti tinenge tichibva tadzidzawo kuti apa taigora chirwere chinyowani chitsva uye vari kuchirapawo vazvimwe zvacho vari kusangana nazvo pekutanga neurombo nokurayirwa nemukomana anga aine future iri so bright asi tine zvatichadzidzawo ndosaka tiri kuongorora hapana here zvaigona kuitwa differenti hapana here zvaigona kuitwa zviri nani saka hongu tiri kuzviongorora zvikuru kubvira kuti kwaanga kwazvakatangira mabatiro akaitwa ari muchipatara zvazvakushandisa zvakazviripo here nzvimbo yachange yakamira sei madhokta auya here neshanga aripo here mamonito saka zvese zviri kuongororwa
asi changa chiri chokwadi here kuti panga pasina ventilator uye kuti mamwe maplug acho anga asingapindirani neyakazouya
muzvipatara zvedu zvemainfectious hospitals hazvina kugadzirwa kuti zvisangane nevarwere vakadaro vanobva vada intensive care zvinenge zvichiwanzora apa vanenge vane cholera kana TB kana vazhinji vakadaro havadi maventilator saka kana achinge adaro anenge akureferwa kune imwe level yatoti secondary level kunenge kune chipatara chaizvi chakaita sana Harare kana tertiary level chakaita sana Harare hospital kana kuti Parinyatwa asi nokuda kwemhando yechirwere chake patara izvi hazvina kuda kumutambira nekuti anga aine such an infectious condition saka zvanga zvava zvekungoti ngatiedzee kuti mwana aone awane oxygen taimbomupa efirst mask but yanga isisakwani nokuti izvo anga aunyanyozarirwa saka zvinhu zvakawanda ndozvati kutarisa saka vakuona kuti even tiri kuti kana panga pasina ngativei nazvo kana tikaramba tiri kungoti taakungoungana nekuti zvakazodai zvikadai munhu wese achaona kuti ichaigona kunge chakagadzirwa ichaigona kunge chisina saka tiri kutoimprova iye zvino izvi navana chiremba vekunana iko kunana Parinyatwa kwacho vaifanira kunge vange vachimubatsira ari munzvimbo ine mishini iyoyo vaakuuyawo kwedu kutibatsira nekuita mishini so it's unfortunate but ndozvakazasi kune urombo
mukuru mubazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vari parunare muHarare mune imwe nyaya zvizvarwa zvezimbabwe zviri kusouth africa zvinoti zviri kunetsekawo zvakanyanya nekuda kwekunzi zvigare mumba nekuti hazvina zvekudya izvi zvinotevera kurudziro yemutungamiri wenyika yesouth africa Cyril Ramaphosa yekuti vanhu vagare mudzimba kudzivirira chirwere checoronavirus icho chabata vanhu vakawandisa munyika iyi kudarika dzimwe nyika dzose dzomuafrica kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi mutori wedu wenhau Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera
South Africa yakazivisa kekutanga kuti munhu ainge abatwa nechirwere ichi musi wa5 kurume mumwe muzvina bhizinisi ane kambani inoita zvekuvaka ichipawo zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe mabasa vabrighton songore vanoti pari zvino vave kutotadza kana kubhadhara vashandi vavo muhoro wekuti vararame
vanhu vakutokuvara futi nezara saka iye zvezvi mabasa amira kunyange nevarungu varungu havachitofanira kuti mutovheja padhuze navo nekuda kwecoronavirus is the same here in zimbabwe Primaton construction iri muno tine matenda ati mabasa atiufa kuti tiite tikutadza kutoaita tatongovharirwa mukati medzimba and nemari dzetu dzatinge takachaja nedhora redu hazvichabatsira posi pamwe paichazopera pamwe dhora redu rinenge radonha kunoku nevanhu vari kushanda muno remember vanhu vakabva kuzimbabwe vachiuya kuzoshanda musouth africa vazhinji havana mapemanent job vamwe vacho vanotikana kuenda kuende mapemiti vanoita basa rekuzvishandira themaworlding rogadzira magedhi vari kunze kwegedhi vamwe vachitengesa mamobs zvakazvichivararamisa but manje nedambudziko raapo iri hapana chekuti vachavana chekudya
vasongore avo vanovawo mufundisi musondo yemethodist church vanoti vave kutadzawo kana kunamata pamwe nevamwe semazuva ose
takuvara nenyaya yecoronavirus ndoda kudzokera mukati memachechi chaimo chaimo indopinda methodist church in zimbabwe in south africa again ndomatii vanhu iye zvino takutopinda chechi pamafacebook pamawhatsapp apa mari yedhata hatina kuti tipinde pafacebook tipinde pawhatsapp zvinotochiita sei korona yatikuvadza
chimwewo chizvarwa chezimbabwe charamba kudomwa nezita chinoti kunyange hazvo kugara mudzimba kwambovapa mukana wekuti vagare nemurume wavo zvave kutokonzerawo mvongo mubovoto mumba mavo
coronavirus yauraya zvimwe baba vari kugara pamba havasi kuenda kubasa izvo sotya chechu chechu chatakatenga nemari yatakapedzisira kuwana chiri kupera magetsi ari kupera anoda kutengwa hapana mari havasina kana mabasa nokuti vanoshandira havashandire kambani tinovapa mari saka isi chirwere ichi chatikanganisira zvisingai checoronavirus yauraya zvinhu zvakawandisa advantageo ndeyekungoti tinongogara tichitese pambo futi tinongoitiwo close but sometimes zviri kutotinetsa futi kwese togara tichinetsana pambo pacho
asi vamarvelous mashayamombe vanoti kunyange hazvo mutemo uyu wakavaomera vari kukwanisa kuwana nguva yekuve nemhuri yavo
ine madisadvantage mahombe chaizvo ende uye ine maadvantageswo ainawoyo ekuti it also brings the best out of the man kana muri pamba. Iyo yanetsa coronavirus italokerwa pamba ma disadvantage atisiko kwansa kufamba mashop akavharwa atunzi garai mumba ende varikuitira utano hwedu kuti chisarambe chichispreada chirwere icho chichi. Saka tiringogara kuti tirimo mudzimba imomo mumabasa atisikuenda ende kune vamwe vanozvishandira mabasa emaoko havasiko kwansa kuti vachiwana cheuviri vari mudzimba dzavo vasiri kwansa kuenda kunotsvagira mhuri dzavo ende vanenge vane mabills avanenge vachida kuteerera nekuchengeta vana nekuriritira mhuri saka eshi ndopa ne big disadvantage but chikuru ndechekuti zvedu tiri vapenyu uye government irikuwedza painogona kurwisa chirwere chatidai kuti netsa but tinosiyira kuna musiki tichitaiwa zvichaita mwari ariko mwari mupenyu zvine chinangwa
vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chekudya chimwewo chizvarwa chezimbabwe vapeace maridzo vanoti kugara mudzimba uku kwave kuvaomerawo zvikuru nekuda kwekuti vanhu vakawanda havachauyi kuzotenga zvekudya muhotera yavanoshanda iyo iri kutengesa zvekudya muchivande
tiri kuzvinzisa zvakataurwa napresident wesouth africa asi nyaya yekuti mabasa vanhu havachakwanisi kuuya kuzotenga mumabasa nekuti hatina kana makastoma ari kupinda vachitenga saka basa riri kuita kuti bhizinesi ridzikire lo
vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti havo mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chouviri musouth africa mune zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvikuru asi mumiririri wezimbabwe musouth africa vadavid hamadziripi vaudza studio 7 kuti havasati vanzwa kuti pane zvizvarwa zvezimbabwe zvafa here necoronavirus kana kuti kusungwa munguva iyi iri kunzi vanhu vagare mudzimba hurumende yesouth africa inoti iri kutarisirawo kuti uwandu hwevanhu vachaonekwa vaine chirwere ichi huchawedzera zvikuru sezvo pave nevanhu zviuru gumi vari kushanda kuona kuti vanhu vavhenekwa utachiwana uhu kusvika pari zvino vanhu vavhenekwa vanopfuura zviuru makumi mashanu nematanhatu zana masere nemakumi manomwe nematatu africa inoti inoda kuvheneka vanhu zviuru zvitatu pazuva uye pane vamwe vari kupinda mudzimba uye vamwe vachityaira motokari dzavovhenekwa coronavirus kana kuti mobile testing mapurisa nemauto ndiwo ari kuona kuti vanhu vagara mudzimba kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi asi vanorwira kodzero dzavanhu vari kuvapomera mhosva dzekutyora kodzero dzavanhu kusanganisirawo kupfuura vanhu nepfuti mumwe mupurisa nemumwe gadhi vari kuferefetwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe murume kueast london achinzi ainge achinwa doro kwete kugara mumba sekurudziro yehurumende vamwe mumisha inogara vazhinji vari kuita wakiti nagonzo nemapurisa ndakamirira studio 7 ndiri mujohannesburg south africa ndini mo blessing munjoma
Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondo rega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Talent Madhava, mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZinasu, Zimbabwe National Students Union. Tirikubata nyaya yezvedambudziko rechirwere checoronavirus, tichinzwa kuti dzidzo dzavo dziri kuenderera mberi zvakanaka here, sezvo zvikoro zvakavharwa pari zvino pamusoro pezvechirwere ichi. Ndino mugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki zviri kufamba here
zviri nani kwakati
aiwa tinandiudzewo zvizere pamusoro pezvematambudziko amuri kutarisana nawo sevadzidzi pamusoro pezvechirwere checoronavirus
chirwere checoronavirus ichichi chakatipinza mumatambudziko akawanda kubva zvachatanga unfortunately muno muzimbabwe hamu hatina any record yemastudents ati afa nekuda kwecorona but looking at the situation zvikoro zvakavharwa kubva zvakaita corona outbreak my institutions ese akavhara nekuda kwe lockdown. Tiri pa lockdown kudai so my students zvidzidzo zvedu zvakakanzelewa, and there was also a disruption of the academic calendar. You can see kuti semester madeta yanga ita ndiye chatanga ichapera. Seems kuti almost all the universities now they have resorted to online learning.
Mabata nyaya ye online learning. Nema ondrenyu mungati kuendera mberi nedzidzo muchishandisa dande mutande idanho rakanaka.
E-learning, online learning chinhu chakatinakira sekuti when you look at technology chinhu chakanaka chaizvo. Asi we are having difficulties. Why? Because isusu takatasa economic situation yedu Zimbabwe. My parents edu angakabhadhara fees, ngatasa mafees edu angakakwira chaizvo, and vanhu vakawanda vasati vatopedza kubhadhara mafisa ya wali kuto tambuzika wa shoma wangu wakati waka badara. Saka chirikuti nesa kutitishante online inyaye kuti majata bandus anodura. Andi mkuzona madutaza kututa orane inipa ma social media platforms because andito dina data. What's more kuzowa na data rekuti njukufa na funge ndichi researcher ndo vandazo yenda ndono upload assignment. Mangwe ma part 4 students they need to be researching about their project, their dissertations. Saka that is the greatest challenge. However, the initial
sezvova zhinji vari kuchema chema vachiti havana zvikwanisiro zvekudzidza vachishandisa dande mutande. Nemaondrenyu zvikoro zvikaendera mberi zvakavharwa pasina malessons kusvika nyaya yecoronavirus yagadziriswa, mungati danho rakaibva here iro?
Isusu sevadzidzi hatirambi kudzidza tsinasu takagara pasi tikatitaure nezvenyaya iyi tione kuti tingaita sei, nekuti option yekuti tirambe kudzidza is not an option. Saka tine masuggestions atakagara pasi tikawirirana seorganization kuti akasvikawo masuggestions aya akasvika kuministry of higher tertiary and education anokwanisa kutibatsirawo.
Ndeapi masuggestions iwavo?
Yekutanga yacho tikuda kuti ministry yedzidzo handitika higher tertiary and education ikwanise kutaura igara pasi yotaura nema network operators akaita se Econet, akaita se Telecel, akaita se NetOne handiti vakagara pasi vobva vataurana navo votenderana kuti kana zvichibvira mastudents akwanise kuaccessa masite ane ac.zw okay at zero rate. In this case, my students anenge achikwanisa kuenda pama institution sites for mahara. Vachikwanisa kuenda pa portal for example. Imwe suggestion yatakaona ndeyekuti izvezvizvi ma students ari kukwanisa kuaccess e-learning, online learning ndo vakaregista chete. Saka tinokumbira futi kana zvichiita ministry ipe a directive measure kuma institutions aya kuti vakwanise kubvumidza even ma students asati aregista kuti vakwanise kuaccess e-learning.
Aiwa, Mzvare Matava, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Mune Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri panapa panepfenyuro yeStudio 7, apo tichange chiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection muineni maikove 8 to 9 pm muri Zimbabwe, musakanganwe. Tine urombo kuti tikwanise kukupai chirongwa ichi semazuva ose, sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu. Zvisinei, ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection muineni maikove. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter nepa Instagram at BigMike3, BigMike3, ndiyo username yangu. Nguva ndiyo yadyikanana anokoneka ine mufaro. Ndine wenyu Mike Hove. Happy, happy Easter. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu.
Vatereri, ndinoimba kuti muri nani mazuva ano eCovid-19. Ini ndini Tanonoka Wande muchikamu chedu chezvezvitendero ndichiti gore ino chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chiri kukonzera nhamo nendufu pasi pose, chichiuraya mazana nemazana evanhu pazuva. Gore rino makereke mazhinji pasi pose akazivisa vatendi vavo kuti vasauya kukereke pasvondo reEaster, asi kuti vashumire paterevhizheni kana kuti paindaneti vari kudzimba dzavo. umwe mufundisi wuku Zimbabwe, vari vekereke ye Consent Family Ministry ku California, Pastor Fortunate Hove, va nekereke inobatsira nechikafu muri dzisina chikafu chakakwana pamwe cheche nevanhu vasina pekugara. Vanoti hazvisiri nyore kurega kubatsira, naizvozvo kereke yavo iri kuenderera mberi nebasa ravo asi vachizvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Tabata Pastor Hove kuti vatitsanangurire mashandiro ari kuita kereke yavo apo vanhu vazhinji vachinzi vagare mudzimba uye kuti vasaungana.
Isu sekereke nokuti ushumiri wedu uri kuvanhu vasina pokugara vatinoti mahomeless population. Zvatakaita ndezvokuti takati vanhu vamire kumbouya nokuti utano hwavo hunenge huchikosha. Chinhu chatagara tichingotarisira mazuva ose nokuti vanhu vozina kuti vanogeza maoko, vakawana magloves. Saka takambomira asi vanouya mumwe nemumwe tichivashumira dunga munhu. Ndozvatiri kuita isusu. Kana kuti tinoenda tagara tine kusangana, tichifonerana, tichinamata nokudzidzisana. Saka takaosimbisa bazi iroro reushumiri wedu iko zvino kungokurudzira vanhu kuti mwoyo yavo isaramba yakaderera namamiriro akaita zvinhu, vakurudzirike kuziva kuti Mwari ndiye anogona kuvaburitsa musituation yatiri. Nokuda kwokuti patakatarisana napo, kereke ndiyo inofanirwa kuva iri mhinduro kuvanhu. Saka naizvozvo kuvharwa kwemasuo ekereke kunogona kukonzera kuvhiringika kwevanhu vazhinji. Saka vafundisi tinotoona kuti tinofanira kuramba takabatana navanhu tichitaura navo kuvakurudzira kana vane mibvunzo tichipindura.
Ichechi yenyu inoita zvebasa nekubatsira vanhu, muri kuzvifambisa sei uye pane matanho amunotora here kuzvidzivirira kuchirwere ichi?
Chokutanga chatinoziva kutizvo Kristu Jesu ndiye murapi mukuru, ndi great physician. Norutendo tinomirawo kuti Mwari vanotirwira, asi hatingogumi ipapo. Tinozotora matano okupfeka wokuzvishongedza zvinotaurwa nehurumende, kupfeka magloves kuvhara miromo yedu kuitira kuti tisafema mhepo iya, kana kuti vanouya kuzodya chikafu vasatifemera, kana isu kuti tisazokonzera kuti vabate chirwere kubva kwatiri. Asi takaona kuti seushumiri ministry yedu kuti tivhare nokuti kwaita chirwere ichi, vanhu vanga vasina kwekuzonodya. So takatozoona kutizvo tinotofanira kuvhura samazuva ose. Vanhu vanouya togadzira zvokudya, vouya vodya tovapa mabhegi ekutakura ekunodya. Uye taona mhuri dzakawanda, vanhu vakashayikirwa nemabasa vaakuuya vachizotora chikafu kubva kwatiri. Hatingogumi ipapo, guta rakatikomberedza reParis rinouya richitorawo chikafu. Kozoti kaunti yeRiverside yakatipa patinogara, vanouya zvakare vachitora chikafu vachinofidha vamwe vanhu.
Ko zvino Easter yegore rino iri zvaya zviringika kudai, munozviona sei kuti murambe makabatana nevatendi venyu?
Izvi ndozvakakosha vahwande, kudzidzisa vanhu kuti kereke iri muhana, haisi mubuilding. Saka naizvozvo kana akakwanisa kunovhura TV yake akashumirwa chinhu chakanaka, panotidzidzisawo kuti zviya tinoita zviya zvamakere kuti uyo andiro kuchechi yakati, vakuchechi yakati, havaende kuchechi yakati. Kushaya mano wokukura nokuziva Mwari, kune vakatsaurirwa naMwari kuti vashumire kudurikidza neTV kana neradio. Iko zvino vari kusumuka vachizadzisa gepi yakireitwa nevhairas, nokuti vedu havakwanisi kuuya. Takatovaudza kuti paEaster pano metenge muri kumba, asi hazvireve kuti hatiregi kurangarira Kristu Jesu.
Aiwa vateereri, tinotenda zvikuru Pastor Fortunate Hove veConcerned Family Ministry kuCalifornia. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tichikunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. sezo nguwa edia pira argaiti mbotari samusure inaozwa kare. Vaso usakujika awakabatwa nechirwere chekoronavirus ni vamwe vatatu mmuri yavo vanoti vave kunzwa zvirinani. Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemfaro ndinwe New Blessing Zulu ndiri mu Washington DC.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.